Vachitaura apa musangano wepagoro wesangano reBotswana Sectors of Educators Trade Unions Busetu muBotswana nasi vazhou vakurudzira kuti sangano iri nemamwe ari mudunhu reSADC akurudzire hurumende dzenyika dzavo kuti dzipindire mukugadzirisa gakawa riri muZimbabwe.
Chandinofunga kuti chinofanira kuitika munyika medu vachidzorawo nemanyika dzemuSouthern Africa ndechekuti mapato akaita seArmy nemaPorisa anofanira kuziva kuti hasipo pakuseva epolitical party. Vanhu vanoita basa kana ari maPorisa imaintenance of law and order, kana ari masoja kumaintenance of sovereignty yenyika.
Vazhou vaenderera mberi vachiti hurumende yavo yemasoni Munangagwa iri kushungurudza vashandi munyika nekuvasunga senzi rekuvatyityidzira kuti vasaramwe mabasa kana kuratidzira.
Vaona tadaro tati maticha ari incapacitated, saka patinosvika pakuvhura zvikoro hationi kuti zvikoro zvinovhura, zvikoro zvinovhura zvakavharwa. Hurumende yatanga kutageta maleaders eptz saka tichingoranza kuhurumende kuti mutumwa hana mbonje. Saka izvezvi vakatanga kusunga secretary general weptz achinenerwa mhosva yanga asina.
Pakati pemwedzi uno sangano reptz kuburikidza nemunyori mukuru varo vaRaymond Majongwe rakati zvichanetsa kuti zvikoro zvivhurwe mukotoro wechitatu sezvo varayiridzi vari kutadza kurarama nekuda kwemari shoma dzavari kutambiriswa muZimbabwe. Vazhou vati mashoko amamajongwa aya ayo avakataura masvondo maviri apfuura akaita kuti vasungwe nemapurisa asenzera kuchityidzira vashandi.
Kuchinja kuriko iyo yezano yakatorwa kubva kuna Smith. Kana isingachiti zvido zvavanhu ngaitorerwo masimba imwe inenge ichigona weyodi yoita ushe madzoro mbiri matende inoputsika ende kukanya urangana matendera kurehwa maviri hapana munhu wana anokwanisa kungoziva zvese.
Vachitaurawo nestudio 7 pamuchato wemusangano uyu imwe nengo yeptz amai Nokutura Shabangane vati vanoshuvira kuti ukama huri pakati pehurumende yeBotswana nevashandi vayo huitekewo kuZimbabwe.
Kunithabisile kakhulu ukubona ukuthi iteachers union yeBotswana lobudlelwano obuhle lo mongameli wabo lokuthi umongameli uyazinika isikhathi sokubuye zolalela ukuthi zisebenzi zithini, zikhala ngani, zifunani. Kuyinto engazake yenzakala eZimbabwe esifisa ukuthi alubana lakithi yayenzakala ekhaya.
Munyori mukuru webusetu vatobokanerari vodza Studio 7 kuti sangano ravo richaita zvose mukubatsirana nevashandi muZimbabwe kunyanya vadzidzisi.
We should be meeting to stage some demonstrations, conscientize Botswana and start to stage some demonstrations to indicate that the situation that is happening in Zimbabwe cannot be tolerated.
Vazhou avo vanova nengwe MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaudza vamwe vavo vemuBotswana kuti hurumende yemuZimbabwe iri kumwaya mapurisa mumaguta ose senzira yekuchichidzira vanhu kuti vasaratidzire. Vazhou vanga vakokwa semunyarikane paurongo hwebusetu muPalape. Ndakamirira Studio 7 muPalape, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.